kumusha zvatiri kuita manje takavhura organization inonzi Visionary Youth. Saka Visionary Youth idzi ndeyekuti takaona kuti mayouth emuZimbabwe ese across the political divide vazhinji vacho havana mabasa, vazhinji vacho havakwanisi kuita mainnovative project, havakwanisi kuita maentrepreneur. Because zvinoitika ndechekuti mayouth kana abva kuyunivhesiti anowanzoita sei? Anowanzo kuenda kutanga kutengesa airtime chichiti zvinhu zvakadaro, nenhaka yekuti ikonomi yedu haina kumira zvakanaka. Saka isusu manje zvatakaita is takaregista organization inonzi Visionary Youth ine maaims akati wandei. One yacho ndeyekuti tiite lead kwamacommunity project addressing masocial concerns such as health needucation. Two, tikuita futi maproject ekuti tiencourage mayouth edu kuti aite proactive mucommunity mavo so that they can advise g zvakaita segovernment nemalocal authority avo kuti no, izvite mayouth izvi ndezvinhu zvatinoda, things like kubuild a youth center. Ndakaona zvangu pane mukomana uyu anonzi S vari kuvaka youth center. Those are the kind of things which we are doing.
Kuvaka Zingizi, zvivo zvamuri kuita tinoona kuti muri kumhiri kwemakungwa, muri kuBritain uku, zvivo zvamuri kuita kumusha zvirongwa zvebudiriro.
Ini ndine maproject akati wandei kudunhura ndinobva uzumba maramba pfungwe. Ndakatarisa munzvimbo yemashambanaka nekatiyo. Ndakaisa magetsi mumakliniki kuti zvigone kubatsira vanhu kunyanya vana amai vedu vanenge vakazvitakura. Vakanga vachinzi uyai nemakenduru tinongoziva kumusha kuti kana munhu akubatsirwa panenge pachida mwenje. Zvino vanga vachitambura zvikuru kuenda nemakendru mari haisi kuwanika. Takatarisa ikonomi yedu yekuZimbabwe, zvakabatsira zvikuru. Ndakaisa pamashambanaka magetsi, ndakanoisa pakatiyo kuti mhomho yeruzhinji igone kubatsirika. Ndakatanga zvakare maprojects ekubatsira kuvakira vanhu maturuhus.
Vamateu, imi muri kuwana rubatsiro sei kuti munge muchiita zvirongwa izvi?
Ava kuita nemari yedu yemuhomu tiriita give back community. Ndakatina kutaura futi kuti tine education foundation inobhadharira vana maschool fees.
Vakazingizi,
ini ndiri kushandisa mari muhomwe. Ndine tariro yokutsvaga masangano. Ndakambokumbira handina vandati ndavana, asi ndiri kushandisa mari yangu iri muhomwe pari zvino nekuti maprojects ati wandei. Tine project yehuku yandiri kupa vechidiki nemadzimai.
Vamateu, vamwe vanoita zvirongwa zvakafanana nezvamuri kuita izvi pamwe navakazingizi vaine tarisiro yekupinda mune zvematongerwo enyika, emiwo mune zvinangwa here?
Aiwa no, inini ndiri kubatsira zvangu vamwe vangu semunhu ari fortunate, asi of course ndiri memba zvangu yebato reMDC.
Vakazingizi,
ini wavari yangu ndeyekudzosa mudunhu randakabva kuti tigone kuencourage vamwe matunhu awa avanobva kuti vadzosere munzvimbo dzavakaberekwa vagone kubatsira. Nekuti mune nhamo nematambudziko tisingatarise kubhenefita kana kuti ugoita zvepolitics, haisiriyo tariro yangu iyo. Tariro ndeyekubatsira, yekunzwa kurwadziwa kuti ndinofanira kuita plough back kunzvimbo yandakabva yandakaberekwa. Vazive kuti tine vana vatakakwanisawo kukwanisa kukudza munzvimbo dzinedzi.
Vamateu, vazhinji vari kuchemedzwa nevanhu vanotuma kumusha uku kuti vavatarisire maprojects kana mabasa iwaya vachinzi vadya mari. Hamusi kusangana here nematambudziko iwayo?
Aiwa no, ini ndine team yangu iri kumusha uku, saka my team is very trustworthy.
Vakazingizi,
kana ukaita zvaunoita usipo hapashayike vanokwanisa kunge vachinokura apo nepapo, asi hazvigonei kuti kuita dampen my spirit kuti ndirambe ndichiita kana kuwedzera matambudziko anowanika pane zvose zvaunoitika zviriko.